chekutanga ndingangoda kungoti ndikupei semuenzaniso. Kana muchivhota kuZambia zvavanoita ndezvekuti vanoti chiya chinonzi voters roll, gwaro revavhoti, hachisi chinhu chainge chakawandiswa. Vese vaiongorora sarudzo idzodzo vaikwanisa kupuhwa gwaro iroro pachine nguva. Vese vezvematongerwo enyika vakapuhwawo gwaro iroro pachine nguva. Chechipiri, gwaro iroro raishandiswa pakuvhota igwaro raiva nemufananidzo wemuvhoti. Saka zvavaiita ndezvekuti pakuvhota paya munhu aita akapinda mupolling station kuzovhota vaidedzerwa kunzi mingi uya azopinda mupolling station muno ID number yake yakamira yakati yakati. Muvoters roll, mugwaro revavhoti iyeye munokwanisa kumuona papeji yakati, mutarisei nekuti pane picture yake. Zvichireva kuti vaya vanenge vachiongorora sarudzo kana vakamirira nezvematongerwo enyika mupolling station imomo vaikwanisa chatingati pachirungu kuverifya kuti aiwa zveshokwadi uyu ari kuvhota ndiye chaiye chaiye anofanira kunge achivhota. Saka izvozvo zvinhu zvandinoona kunge zvakabatsira kwazvo kusimbisa sarudzo yekuZambia uyezve kusimbisa kune vagari vemuZambia kusarudzo yavo richabatwa mune zvakachena zvakarurama zvisina kakuzovawirirana pamberi apa.
Pane vanhu vakaratidzira vachishora vamugave kuZambia ikoko nemusi weMugovera. Makazvionawo sei izvi?
Izvi takazviona, handingati ndingaziva kuti zvakabva nepi, asi chatakangonzwa ndechekuti vakaratidzira kudaro vanga vari vatingati masupporters imwe bato ranga richikwikwidza musarudzo iroro. Bato iri ranga risi kufara sezvaingoitawo vamwe mapato emuZambia nguva iyoyo. Vanga vasi kufara nenyaya yekuti vaiongorora sarudzo vachibva muSadak nevaibva kuAfrican Union vakakurumidzisa kutaura kuti sarudzo yemuZambia yanga iri sarudzo yanga yabatwa pachena iwo maresults acho asati abuda.
Vamugave vari kutarisirwa kupinda pautungamiri hweAfrican Union mazuva anotevera. Muri kuona seutungamiri hwavo?
Pakupuhwa chigaro ichocho hachisi kungopuhwa chakamirira chega. Tiri kupuhwa chigaro ichocho paine tarisiro yekuti Zimbabwe ichatanga kuita zvinhu sekutenderana kwakaita nyika Dream African Union. Ichatanga kunge ichikwanisawo kumiririra dzimwe nyika dzinenge dzichitarisana nematambudziko, asi kumiririra nyika dzinenge dzichitarisana nematambudziko akafanana needu tichitadza kumagadzirisa isusu zvichange zviri zvinhu zvicharema